A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 10th, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about how the diaspora is assisting with remittances and supplies to folks back home to alleviate the current economic crisis.
As the economic situation goes into a tailspin, the diaspora has become the mainstay of many families back home who are faced with almost empty shelves and shortages of cash.
For the past 3 years, remittances from Zimbabweans living abroad have been averaging $1 billion.
In neighboring countries like South Africa and Botswana, Zimbabweans are sending foodstuffs and other commodities across the borders.
There have also been complaints that some recipients of diaspora money are not able to access it, and some are receiving it in bond notes that have less value.
So to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongo vadiwa vatereri nevatariri nasi tiri kutaura nezvenyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya yemamiriro ezvoupfumi zvaitawo kuti nasi muchirongwa chedu cheDiaspora Forum tinge tichikurukurawo nezvaya nokuti kazhinji nyaya iyo yakaita dambudziko iro rakaitika muZimbabwe rinobatawo vari kunze kwenyika. Tinoona kuti vari kunze tinonzwa kuti vatotanga kuwedzera kutumira zvavanga vachimbotumira kana ingava mari yekuti vari kumusha vabatsirikane. Kana kutumirawo zvakare zvimwe zvekushandisa kana chikafu, vatangawo kuwedzera uwandu hwezvinhu zvavo zvichitumirwa, uye vana veZimbabwe vari kumunyika vanonziwawo uwandu hwavo hwawandawo vari kubuda vachienda kunze kwenyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neMozambique dzakatenderedzana naZambia, vachinotengawo zvinhu ikoko zvekushandisa nezvekudya, sezvo zvinhu munyika zviri kunzi hazvichanyanyowanikwa uye mitengo yakwira. Dambudzikowo zvakare riri kubatawo kana kunyaya dzemari dziri kunzi hadzichawanikwa. Zvimwe chetewo nemari dziri kutumirwa nevari kunze kwenyika dzinonzi dzaakutombonetsawo zvakare kuwana kunzvimbo dzinenge dzichinotorerwa mari idzodzi kana watumirwa mari. Saka ndo nyaya yatoda kuti kurukure muchitudzawo imi kuti mumatunhu amuri kana munyika dzamuri muri kubatawo sei dambudziko iri. Vazhinji vari kuti rinovadzosa ndangariro kuna 2008. Kwanga kutumirwa zvinhu zvakawanda kubva kunze muno muAmerica chaimo tichiri kurememba muna 2008. Vamwe vaitotumirawo chikafu chakaitawo sezvimwe zvine zvisingakasike kufukutwa kana kukanganisika nezvinana sipo nezvimwe zvakadaro kuitira kubatsira hama dziri kumusha sezvo zvazvisawanikwa zvinhu izvozvo muZimbabwe, Chris.
Yebo kambe Jonga, lamhlanje zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba osolukhathazele eZimbabwe, ukuswelakala kokudla lenye impahla ezitolo lokuqonga kwentengo eqonga nsuku zonke. Siyazike ukubana labo abahlala emazweni okuthiwa ke ngesilungu iDiaspora bayaphathisa kakhulu njengalokhu esike sakubona ngomnyaka ka-2008 lapho kwakungatholakali khona izinto ezitolo. Babephathisa kakhulu abantu abahlala emazweni, abanye ke bethumela impahla efana lokudla, isepha, amafutha okupheka lokunye okunjalo. Siyazi ukubana njalo abantu abakudiaspora bayaphathisa izizalwane zeZimbabwe, izihlobo labangane abasekhaya ngemali. Sike sezwa nje abanye besithi hayi kungani sekusiba nzima ukuthola le mali ngoba esinye isikhathi uyatshela ukuthi hayi lamhlanje ayikho ubuye kusasa, kumbe kusasa ukhona ucina uphiwa ama-bond notes kumbe okunjalo. Yiko ke esifuna ukuthi sixoxe ngakho lamhlanje, Jonga.
Nasi nyaya hombe, Chris, yatiri kuda kuti tinge tichinzwisisa kuvana veZimbabwe. inyaya kuti dambudziko iringanzira svika here pana 2008 kana kuti zvinhu zvirikunzi zvinomboshayikwa asi zvichizowanikwa muzvitoro nekuti vakawanda vari kutya kuti zvikasvika pana 2008 zvinenge zvaoma asi hurumende iri kupa yatingati assurance kana vimbiso kuti aiwa zvinhu hazvina kuipa stereki zvinhu zviri kushayikwa muzvitoro zvononoka hazvo kuiswa muzvitoro yatingati restocking zvichitora nguva tiri kunguva zvimwe zvitoro zviri kumbonzi zvakavhara vari kuita stock taking kana restocking iyoyo vamwe vachinzi vakavhara kuti vanga vachidzidzisa vashandi wavo mabasa hatizoti vanenge vachivadzidzisa basa rakaita sei munguva inenge yakaoma zvinhu asi hombewo nyaya yachris ndeyekuti mari munyika haisi kuwanikwa iri kuwanikwa iri kutengeswa pamusika mutema tinonzwa kuti dhora rimwe chete rabata mari inodarika kumadhora rimwe chete reus raakutengeswa pamusika mutema nemari inopfuura kana four bond 30 cents zvichienda zvakadaro saka ndo nyaya dzatoda kunzwa ndinodayira kuti taane mumwe wevanyarikani vedu vatinenge tiinavo muchirongwa tava nava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano International Cross Border Traders Association vari based in South Africa vajuru togamuchirai pachirongwa
zvotenda mukoma Jonga makasimba here mukoma Chris nevateereri
yebo siyaphila unjani Mr. Juru
nyapira
siyabonga kakhulu vajuru toda kuti tinzwe kuti muri kusouth africa imi sangano renyu riri nenhengo musouth africa Botswana ndofunga nekuna naZambia kwese uko neMozambique zvinhu zvakamira sei panyaya yekushayikwa kwezvinhu muzimbabwe tiri kunzwa vati vari kunze vanenge vatiwedzerei zvanga zvichimbotumirwa kuenda kumusha zvinenge zvatikwirei nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwezvinhu kana kuti rokwidzwa kwemitengo muzimbabwe
hongu mukoma Jonga zvinhu zvinoratidza zvichisina kuberaishi tinoratidza kuti chimiro chavepo iye zvino tadongorera kuna 2008 sekuti wandi hwevanhu vari kubva kuzimbabwe vachienda munyika dzakavakidzana nezimbabwe tinova kuti hwakura zvakanyanyisisa wandi hwevanhu vari kutora mapasipoti chaichaivo hwawandisisa wandi hwevanhu vari kuyambuka neparuti penzvimbo yakanongedzwa kuti ndo inoyambukwa nayo pamabhodha ari pamutemo tinoona kuti hwawandisa uye zvekare huwandu hwezvinhu zviri kutumirwa kuzimbabwe zviri kubatiswa nevanonzi ana malaicha vanotakura zvinhu vachiendesa zvinhu kuzimbabwe hwawandisa huwandu hwezvinhu zviri kutakurwa nemabhazi hwawandisa huwandu hwezvinhu zviri kutakurwa nemagonyeti zvichienda kuzimbabwe zvawandisa asi musiyano wa 2008 negore ra 2018 rineri ndewekuti pare zvino chidanho chatini ndechekuti vanhu havasi kungotumira zvinhu zvese zvese kunyanya vari kunyanya kutumira zviya zvaakunyanya kuneta kuzimbabwe panguva inei zvinhu zvakaita sanenge ana mafuta ndo zvatiri kuona kuti zvaakutumirwa neuwandi hwakawandisa ende dambudziko guru riripo nderekuti mafuta munhu anobvumirwa kutakura 4 liters chete kuti anga achipinda muzimbabwe nawo asi vanhu vari kuita ukiribidi hwavo kuti vange vachiyambuka nazvo zvinhu zvinoratidza izvo kuti zvinhu hazvina kumira mushe kuzimbabwe rimwe dambudziko guru futi ravepo nderekuti mari kuchinzwa kwemari hakuna zuva rimwe chete rinofanana nerimwe zuva parete yekuchinzwa kwemari takatarisa mabond not
Matimi mafuta erudzia nekutonzwa kuti munyika mafuta edzimotokari ari kunetsa mafuta ekubikisa mitengo yakwira ari kunzi ari kunetsawo mafuta ekuzora chaivo vamwe vari kuti akunetsa mafuta erudzii amuri kutaura
totongoti mafuta ese asiwo zvavo mafuta edzimotokari anonetsa kuendesa sezvo anenge achida kuenda akati wandei tiri kunyanya kuendeswa pari zvino mafuta ekubikisa achiterwa nemafuta ekuzora zvekuti kana uine hama dzako dzagave dziri kuzimbabwe ukadzitendera mafuta ekubikisa ndo chinhu chavanotenda zvikuru sakutodarika kutumira mari kana uine chibayamoyo chako chiri kuzimbabwe ukachitendera mafuta ekubikisa ndiwo unotendwa zvikuru sazvekuti anoti aiwa ndaitirwa zvinhu zvakanaka chaizvo
aiwa maita basa rambai muri parunare vajuru Christopher that's Mr. Dennis Juru the president of the International Cross Border Traders Association he's based in South Africa And he was just talking about how things have changed, the amount of commodities that are being sent into the country by people based outside the country, and also the number of people applying for passports. He says there's a surge, and those crossing legally or illegally into South Africa, there's a surge in that number. He says on cooking oil, the law allows only for 4 liters to be brought into the country, but people are finding their own means to do so. You also talked of the fluctuation of exchange rates. It's not fixed every day. So he says those are some of the problems Zimbabweans are facing. And understand we now have Mr. Utolezi Nyati. Hello, sir. Hello.
Greetings to you and the listeners.
Yes, that is Mr. Nyati, eh?
Yes, it's Mr.
Utolezi. Thank you so much, Mr. Nyati. Mr. Nyati is the chairperson of the Migrant Workers Association based in South Africa. Chris.
Yebo, Mnumzana Nyati.
Yebo, Putwani, kunjani?
Hai, siyaphila, kunjani kodwa?
Hai, konoko, mntwana wethu, kunjani?
Akusiyele ngomumo khona ngapho, sizwa kuthiwa liyathumela ukudla ekhaya lokunye okunjalo.
Kuvele kwaqala kudala lokhu mfowethu into yokuthi abantu baseZimbabwe bephile ngokuthi bethenga izinto ngaphandle kwelizwe bezigcinela ekhaya. Siyakwazi ngensuku zikamgabe even before umgabe ephuma embusweni ukuthi abantu baqala ukuthi beze e-South Africa babethenga ama-grocery befaka kubomalaija bethumela ekhaya. So yinto eqhubekayo. Ikakhulu manje njengoba sekutho sokuthiwa izinto sezinzima ukuthi zitholakale ekhaya. So ke abantu abangeke belinde ukuthi sikusebenza kezihle. Abantu bazezama ngazo yonke indlela ukuthi bephume nendlela zokuthi bephilise izihlobo zabo. So ngiqinisa ukuthi abantu bazoqhubeka bethumela. Siyathumela, akula nto esingayenza until that counter is fixed and the commodities are available on the shelves. That's when maybe people will stop and start maybe doing other things to acquire things from within Zimbabwe.
Mm-hmm. So which commodities are being sent in bulk?
Basic stuff. Even though there is another food. Into ezidliwayo kakhulu but not only limited to into ezidliwayo. Abantu kudala bethumela isipho, bethumela yonke into nje engatholakaliyo ekhaya. Abantu ungahamba nje lapho abantu abathwala khona impahla, uyathola abantu belayitha amarayisi in bulk, belayitha ama-flower in bulk, the lighter, yonke into nje abangakhona ukuthi beyithwale beyise ekhaya. So yeah.
Okay, yeah, siyabonga kakhulu. Ungayala ulokhu secingweni, sizaphenduka kuwe kathesi. Jonga.
Tumbonzwa zviri kubva kune vari kuona chirongwa nekuteerera tichitarisa pa Shona VOA Shona Facebook page yedu. Tinamkoma Donald Mamboma, and I'm watching you live and clear from Rustenburg. Call me, Vaisa number zao, tiazo, tivabate. Mkoma Brian Nyatsura, and I'm watching from Harare. Msunduzu and Love, and hello. Then Godfrey Mazembe, watching from Bechnaf Bridge. Tinamkoma Godfrey Mazembe, watu miroja kare number yao, ndo watu waru kuona waru Bechnaf Bridge. Leroy Masiwa, waru Cape Town, Gugu Ngube, waru ku, awana utawara nzimbo, waru kutikuwa zisa anzi evening, asi anzi pane echo, tishanza otishi gadziri square, that echo will deal with that. Then also Chipoma Gaya, she's watching, and Tafire Gwatizo, waru kutuona, waru ku Cape Town. Vajuru, the other issue, ya mataura, or the other issue you mentioned, is the issue of the fluctuation of exchange rates. May you tell us what is rand fetching on the parallel market at the moment?
It seems like the bond not have lost its dignity. Dr. Maguja said bond not is going to be equivalent to US dollar, but it seems like it has failed to be firm as compared to US dollar. So that bond not has failed the economy of our country.
Mm. Thank you so much. Rambai muri parunare wa jurupane mterira pinda mchurongwa. Hello? Hello? Hello, tine mtereri? Hello, kola? I think his call dropped. His call dropped. Mr. Juru, you can continue.
I was trying to say, how can you print your own version of US dollar? It can't. US dollars are US dollars. Bond notes are bond notes. That's where they made a mistake. They couldn't listen to anyone. You know, they never approached anyone when they were printing the bond notes. Now it's declaring and you know, that's the situation. We are going back to this to the 2008 situation.
Mm. Kune vamwe vanga vachiri vadiki vajuru mongoti ga vanongonzwa muchitaura kuti tida kudzosorwa muna 2008 chii chakaitika 2008
chakaitika muna 2008 ndechekuti zvinhu zvakatanga kushayika sezvo zvichiitika izvozvo kuti zvinotanga kushayika mari inopera pawa mari inenge ichishandiswa munyika inoshaya simba mopedzera isina value. Munotowirirana nemurongo kuti nhasi ichange kushitambira 1,000 panozosvika mandend 1,000 iya inenge anotenga kana lofchet foreign currency inenge isawaniki kuti vanhu vatenge foreign currency mari yavo yemunyika inenge isina vhali. So ndozvakaitika ma2008 makampanies akatanga kuvhara sezviri kuitika izvinezvi kuti makampanies ari kuti tirikutora stock ivo mashops kandivo makampanies aama muzimbabwe. Tichitora stoko avo tichitraina maworkers zvakadaro paizvozvo nenzara kuti mumba unenge usingaone chinhu wedha une mari kana kuti hauna mari munenge mangofanana munhu ane mari neasina mari because ane mari haagoni kutenga because chinhu yacho hachipo asina mari haagoni kutenga because chinhu nyange akachiwana still haana mari yekutenga. Saka ndo situation yakaitika ma2008 iyo kolera iyi takaiona kuzvina 2008 saka tichiva zvinhu zvakaitika ma2008 ndo zvimwe chete zvinenge zvabuda kutodzokorwa izvozvizvo uye pakangoitwa futi maelections futi saka zvinhu zvinenge zvaanguda kutifananidza.
Ya aiwa masimilarities acho akaoma vajuru. Ramba yanyu muri parunhare. Chris hanzi navajuru vanhu vari kutya kuti dambudziko ra2008 rinogona kudzoka zvavari kufananidza nazvo zvavanotya kuti zvingangodaro zvichinongedza kudzoka kwedambudziko iroro. Hanzi maive nesarudzo muna 2008 ndo dzadziripo gore rine iri kwakaitika kolera zvino kolera yaitikawo saka vautya kuti kushayikwa kwakuitwa zvinhu mastoro kana muzvitoro ndo rimwe dambudziko racho riri kubva zvangonongedza munongedzo iwoyo. Hanzi mvura painenge yakamboyeredza kana yakaita 10 years isina kunaya gore rainonaya inoyerera zvakare naipapo. Ndo zvavari kutyai wo is saying in 2008 commodities disappeared from shelves, companies closed and then there was inflation. And he mentioned that they see the 2008 elections, the cholera outbreak, and the disappearance of commodities from shelves is the same thing that is repeating itself in 2018.
Mm, quite interesting. Numzana Nyati. Hello, Mr. Nyati?
Yes, I'm listening, my brother.
Oh, okay. Yeah, Mr. Nyati, we understand the government is saying that they might relax statutory instrument number 64. So right now, when it's still in force, how difficult is it to take goods across the border from South Africa to Zimbabwe?
Well, I think the chairperson of the Cross Borders Trade Association has already spoken about how difficult it is when it comes to the limitation. You would understand that there are people who are trying to protect their business interests across the border. So they would want to influence maybe government policy. But tina esikwazi ukuthi abantu base Zimbabwe baphuma nendlela ezehlukeneyo zokuthi beyenze izinto zicross e-border. Kune-corruption eningi eyenzakalayo e-border, abantu bayadlulisa izinto ngendlela zabo. Okunye bese ngithi ngizothi ngichaze picking up from what my brother Juru just said, talking about the issue of 2008, is that today is the World Health Mental Day. And you know, I've always said, and even in my engagement with Abantu Base Zimbabwe, Abalaphe South Africa, that we are a nation of traumatized people. If you engage with people from Zimbabwe, they just live with the survival. You know, survival of the fittest kind of a situation, whereby people do anything in order for them to survive. So, with the disappearance of the commodities from the shelves, the bond not losing its value, and maybe the black market is going to be coming up very soon, we are going to see another trauma on top of what the people of Zimbabwe have gone through. And what the effect that it has on South Africa or migration into South Africa is that a lot of people might end up being forced out of the country, like what we saw. And with what is happening in South Africa, you know, at the Department of Home Affairs, they are not receptive. They are actually deporting people, arresting people at Marawastad. People go there to renew their permits, and they get arrested and deported. And it's a sad situation when they are taken to Lindela, leaving their jobs, leaving their children, and so forth.
Mm. Thank you so much, Mr. Nyati. Please do stay on the line. We have a caller. Tinem Tereri. Hello?
Yes, hello?
Hey, Magadi.
Joyko Magadi.
Jaka Simba, Murra Utawara Nerurimi Rupi. Hello, Murra Utawara Neshona Ere, English Ere, Ndewele Ere. Hello. Dofunga. I think we are having a problem with this line. There's hello?
Hello?
Hello, yes. Murugudins, go ahead.
I just dropped your phone. Something is happening here.
Oh, okay. Yeah, because we can hear some shuffling from your side. Hello? I think we have to call him again so that we can... hear him, and he can hear us too. Hello, the guy to mend up na Mr. Unava Juru. Vajuru, zvikuru zvamuri kunyanyoona zviri kuedza kupinzwa munyika nevamwe, nokuti vamwe vanogara vachitaura tagara tichingotenga ku South Africa. Saka kuti muti vanhu vari kutenga zvinhu vachiendesa kumusha, hanzi exaggeration vamwe wavo, nokuti hanzi zvinhu zviri kuwanikwa muZimbabwe. But zvii zvingaratidza kuti zvinhu zvachinja, vanhu vakutenga vachisa zvinhu kumusha, zvasiyana nematengero anga achimboitwa mazuva apera.
Vanhu vachitaura zvematengero enyika vanenge vachiti zvine manyepo mukati. Hakuna vanhu vari kuzvionera pamhunhosefezva. Tinoona zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa ndo zviri pamusoro kudarika zvinhu zvese. Mafuta ekubikisa koti mafuta ekuzora chaiwo ari kuenda ari kupinda muZimbabwe. Tinoona kuti mvura yekunwa chaichaiyo, mvura prepared water iri kupinda muZimbabwe zvakanyanyisisa. Tinoona kuti kune zvinhu zvakawanda sere chero zvemabig dis aya ari kupinda muZimbabwe zvakanyanyisa zvakare. Hazvakawandisa zvinhu zviri kuenda kuZimbabwe. Saka kana vanhu vachitaura vachiti zvoni manyepo, isu tisu tinoziva zvinhu zviri kupinda nezviri kubuda muZimbabwe, sekuti tisu tinotungamirira vanotenga zvinhu zvacho nekunozvitengesa. Zvinosvika pavanhu vanotenga nekutengesa vanotedza zvinhu zviri kudiwa panguva iyoyo. kutindeshiti asi zvekuti unengetenga zvaunoda unoona unotenga chinhu chekunganotengwa kana vatoita zvibambedano vanotenga zvinhu zvinotengwa saka tinotoziva kuti mazuva ano tiri kufamba chii mazuva ano tiri kudiwa nevanhu vari nezimbabwe chii saka izvo zvandataura izvozvo ndozvi kunyanya kutengwa sei kudarika zvimwe zvinhu zvese kuchizotiwo building material iri kuenda zvakanyanyisa muzimbabwe kunyanya matiles aya matiles epasi ari kuenda zvito zvekuzimbabwe zvakanyanyisa
aiwa maita basa vajuru rambai muri parunare tinenge taedza kuconnecta zvakare muteereri hallo hallo yes makadi
tiripomutaura namanhanda kusouth africa ndaanchida hangu kutaura nenhau yemabhondi kuti
taurai
padambuka runhare ndaita dambudziko so ndangoti ndaita dambudziko ndokubva ndamhanya kupinda pamwe pandapinda pane zvanga zviri kudongoitikawo but ndine urombo hukuru ndinofunga kuti handichakwanisi kukomenda dambudziko rinaida kuti ndikomenda hangu but I would want to appreciate for your call thank you very much
aiwa maita basa
musati maenda dambudziko ramaita chii chairo
No, I was just walking all of a sudden. I just came across with the criminals on my way home, so I have to rush.
Okay, sorry.
Sorry about that.
Aiwa, mo manya, muno na kwakamira sei.
Thank you.
Okay.
Welcome. Yes, Chris.
Yes, Mr. Nyati.
Smart brother.
Yeah, mnumzana Nyati, njengabantu abakhona ngapho eSouth Africa, kona kulula okunganani ukuthi abantu bethole umsebenzi ngoba sizwa kuthiwa inani labacapha umngcele besiyadinga umsebenzi lalo selikhuphukile kungabe phephela khona ngapho bawuthole ini umsebenzi baphathise izimuli
inani labantu ababuya ngapha eSouth Africa njengoba njengatsho umsakazi ukuthi lizokhuphuka and esizokubona yikho lokho bekusenzeka iminyaka edlulileyo e-Home Affairs ikakhulu abantu abadinga la maphepha okuthi bekhone ukuphile la e-South Africa legally ukwenzela ukuthi bethole leyo msebenzi kodwa abantu bayasebenza noma banawo amaphepha kumbe abanawo ngoba esikhathini esiningi bayathatha any kind of jobs available I've seen people abasuka ekhaya bengama professionals manje sika ngapha uthole umuntu usebenza e restaurant umuntu bekangu teacher ekhaya kodwa manje sika ngapha uyasebenza e restaurant because ufuna ukuthi ethole something ezomenza e survive khona ukubhadala rent khona ukubhadala ukuthi ukudla and ngemva kwesikhathi uyaqala ukuthi ehlanganise imali yokuthi ephumele ekhaya abantu bahlala emakhethenini endaweni ezifana nasezibro bahlala emkhukhwini emalokishini izinto indawo esingazange zakhula thina ekhaya zihlala kuzo so abantu bayaphila ungahamba nje phakathi nje lapho abantu abafuna khona imisebenzi uthola abantu bephele amabhodi umuntu ethi ame-painter ame-builder this and that and those people they get picked up thina as i-organization, i-Migrant Workers Association, that is one of the reasons why we formed this association, because we realized that those people, they then become vulnerable, and because they get exploited, they get picked up, sometimes they don't get even paid. We have cases whereby people would get employed. Mase besebenzile sokuthika isikhathi sokuthi sokufanele behole umuntu ebabize amapolisa because they don't have papers. So people will go to Marawa start trying to get papers and they will queue there for a very long time. So we are going to see that situation coming back again.
Yes, that's a scary situation. Regaitunzwa kuna vajuru kuti vajuru tanzwa vamwe vari kutaura kuti vanhu vakawanda vanenge vakupindawo muSouth Africa nemuBotswana vamwe vachitsvaga mabasa zvakasiri kuitika mazuva apera nokuti muna 2017 muna November pakashanduka hurumende kuZimbabwe vamwe vakawanda vakatodzokera kumusha nenyaya dzekunetsa kwemapepa kunzoko asiri kunzwa kuti vanhu vanenge vakudzokera zvakare kuSouth Africa nekuBotswana zvakamira sei Hello, Vajuru. Okay, Taurai.
Hello?
Yes, Taurai.
Yes. Ndikati vanhu vakafungidzira kuti zvakaitika zvinhu zvakanaka muZimbabwe. Vamwe vaenge vakarepera vari kunze kwenyika vakabva vange vana zvirinani kuti vange vachienda kuZimbabwe sezvo kwainzi kwaane mukana Zimbabwe is open for business. Havana kuziva kuti ainge vama makamukana. Zvaita saizvozvo vanhu vazozvionera manje kuti mumashure nekunge kwaitwa maelections. Anopikisana maelections anopikisana ndo result yachona sezvakaita ma2008 mumashure nekunge vanhu vaurayiwa ndo result yachona iyoyo yekuti vanhu vanoda kuita zvemabhizinesi vanopedzisira vatya zvokonzera kuti mabasa atopera kunze kuti awande saka tinoona kuti izvoni vanhu vaakubuda kunyanya vamavhenda aakudzingwa saka vanhu vese ivovaya havangangogara nekuti vanoda kurarama vanoda kuraramisa saka vanhu vaakubuda vachinouyandi hwavo kubotswana kwatoone nhamba inotyisa chaiyo iriko iri kutodawo mapepa ekuti vange vachigara munyika yebotswana saka zvinhu hazvinaomera meshe tinoona kuti vanhu vaichipinda musouth africa vaye vane taita sita kuti mene kachizi kune average ye
vajuru ndikubatei muromo vajuru tingotora muteereri nhare dzacho dzinenge dziri kuti donei bata yenyu todzoka kwamuri izvozvi halo
halo vajura
makadii changamire
ndiri vangu nemakotore kusouth africa
vamakotore taurai tinzwe hanzi nhare nhasi dzinenge dziri kuti netsei saka tatokubatai kudai tobva tangokuti mutaure nokukasika
vandikumbira chikumbiro changu zvikuru sei chekuti dambudziko ratinosangana naro tiri kuno kana kuti vose vanhu vari kunze kwenyika aipa utungamiriro vatungamiriri vedu vangave mapato vanopikisa naivo vari pachinzvimbo pavari papapo ngavataurirane vawirirane kuti dambudziko rose ripere nekuti ikona tiri kungochema nedambudziko rinongofanirwa kungopera ne 2 minutes chaiko munyika medu imomo ida handione kuti chimwe inoita kuti vanhu varambi vakaoma musoro chii panhau iripo kumunyika kwedu saka nyika yedu ngaive nyika yevanhu vezimbabwe zvikuru sei ivo vanhu vanotambura vanhu vanochema kuti zvinhu zviri kudhura kubva kunze kwenyika zvinhu zviri kushayikwa munyika asi zvinokonzerwa naivo vanoda kutonga nyika ivavo isi isiwo dai zvaa zvakagona kuti vanhu kukonwa kwavo kwavanoita vose zanupf mdc vanhu havazvipire kuti vaambe kuvhota kana kwazi kutoda kuvhotewa munyika nekuti tinovhotera vanhu vanotitambudza vanhu vanoita kuti mhuri titambure asi isu tichivivo vachidya matumbu avo ivo izvezvi kuramba vakaomerera pazvigaro kuda kupinda pazvigaro vana vavo havasi muzimbabwe vana vavo vari kunana switzerland vana sweden vana australia ndokune vana vavo ikoko ivo voomesa nyika kuti nyika iome vana vedu vari munyika imomo ndo vanotambura izvozvo zvinhu zvinogwadza izvozvo iko nevo mudzimba dzavo hamuna nzara asi mudzimba dzedu ndo mune nzara saka ngavarege zvose zvavanoita izvozvo
aiwa muno taurai tinzwa
zvazvakanaka kuti sekuomesa kwavanoita ikunoona vaine vamwe vachiti kwai makii ari pana vachamisa ivo vachamisa shuwa shuwa ndipasta kuefm munhu unonamata anoverika bhaibheri vangaomerera kuti nyika ngaiome nekuda kwendoda kugara pachinzvimbo chepamusoro chekutonga nyika vakasarudzwa nevanhu kuti vavibvure mabasa vanhu vagute vanhu vaone zvose mvura inai munyika saka ngava kupalamendi ikoko vanosunungura nyika sezvo vakasarudzirwa nevanhu
asikaa
vachipikisa kuti nini
vachamisa president vamakotora takataura navachamisa musi wemuvhuro ndine urombo hangu kudimurai nokuti tikuitirawo kupa vamwe mukana asi vakati havasati vakokwa kuti vange vachipinda munhaurirano uye vane zvishanu zvavakataurawo kuti ndozvavanotarisira kana vakanga vazoita mukana wekuti vataurirane asi chikuru chatiri kuona ndechekuti dambudziko riri kuitika munyika riri kubva munyaya dzezveupfumi handifunga kuti opposition party kana ihurumende inganongedza kuti opposition ndo yakonzera kuti munyika muite dambudziko
hurumende hurumende ndoida kukonzera kuti dambudziko rive munyika nekuti ndo vanosunungura pane hupfumi hwenyika ndo vanoziva pazvinocherwa saka mukutaurirana kwavo zvishamirozvo ngakungova kwemazuva mashomanini maviri matatu zvodopera chingasunga chii kuti chingosunungurwa nenguva ipapapo pazvinhu izvozvo
aiwa maita basa vamakotori thank you so much
netendangu dai vanzira vanhu tsitsi zvikuru sei vanhu vasagara vachichema kuse zvatiri kuita kudai ikono vanhu vanopondewa muno musouth africa vanhu vanofa zuva nezuva zveshuwa handiti asi vakuru variko kumusha uko vachii vagere zvavo zvakanaka
thank you maita basa baba regai tipemukana kune vamwe tinzwe kuti vanotionei pfungwa dzenyu thank you so much
netendangu
okay Chris that's Mr. Makotori calling from South Africa. He says the problem that many people in the diaspora are facing is that leaders in the country, they don't want to sit down and talk, and he's also urging people not to vote, if to boycott voting, if it means that it will help change the way he thinks politicians are behaving. He says, or he's accusing them of only concentrating on their bellies, feeding themselves, not... taking care of those people who voted them. And also he's urging the two political parties, MDC and ZANU-PF, to sit down and have a discussion or dialogue to find the way forward.
Yes, Chonga. Let's go back to Mr. Nyati. Mr. Nyati? Yes, sir. Mr. Nyati, you heard there the caller is kind of like, you know, giving his own opinion about what he thinks should be done. What do you think should be done?
I think my brother, for a very long time as a country, has had a challenge with leadership. The leadership of the dispute regime was racial, and it was, you know, promoting the white interest. That's why our brothers, our cousins, stood up and fought to liberate us. But when the black government took over, you know, we saw a lot of things that happened in the early 80s, you know, talking about ground and so forth. So we started on the wrong footing. And we saw in the early 90s the introduction of SAP, late 90s, our soldiers being sent to the DRC and wrong economic policies and political decisions being taken. And moving forward into early 2000s, formation of the MDC and how people started fighting, you know, against each other instead of putting the national interest first. So what I think should happen is, we need to resolve the challenge of leadership. Mm. The leaders, as the caller said, need to put the national interest first before partisan interest. Our people are suffering. The social decay, you know, the issue of cholera. I'm a health professional myself. I know that it's very simple to manage an outbreak of cholera. But if there's no political will, there's no political leadership, there's, you know, people prioritizing buying big cars and having 20 bodyguards around themselves and showing off all over the shop, we are not going to resolve even simple things like the economy. Mm-hmm. They've just brought in Professor Mthulini, who was best here at VET. Yes, he might be having all sorts of good ideas.
Mr. Nyati, If I may disrupt you just for some 2 minutes, we have a caller, so you can just contribute to the show, and then we'll come back to you. Sorry for that. Hello?
Hello, Mr. Jonga.
Hey, Makadi, Baba.
Kiribo, Makadi, Femi.
Taka Simba, Zitandiani?
Patson.
Mkoma Patson.
Mkumbura Mash Central.
Mkumbura Mash Central. Taura yenyu mukoma.
Yeah, isu kuti ndiona kuti situation sangana yabvukira pa 2008. Yekuti tikatarisa izvozvo zvakaita munongo atina chatakarima chatakatengesa doje atikatarisa hakusharima doje zvakamakambani akavhara. kutambura ese zvirungu kurasa kumosa biki mutsaga vanhu vanokaita kuyambutsa zvino mutsiga masaga kuti pamwapu hondo pamwapu wadhora kuti harina charinotenga kuti uyakupa kumashobhu harina charikwana ari panotenga chingwa pamwe watenga wakakapuke matemba pamwe watenga zvimachanzi saka tinosvika kupi tichiita zvinhu zvakadaro saka unyasora kuti 2008 dzia tasvika hapasina chimwe mudongedzo kuti takutarisa hapaina chatichatarisa ndo 2008 yatatova nokuti inezvi us wakushedzera wana $450 $100 only $450 saka tadzokera pa2008 no2008 ndizvozvo apa zviri kuita sekunge tisatasvika nyaya kuti makare dzemari dzavakaburinda idiki paipe zvanga zviri mumatiriyoni nematiriyoni saka zvaishedzereka asi ndinoedza kungokumbira zvedu kuti vakuru vari pava handinoti vangaitao mizi zvinengei nokuti ivo vanenge vakanyara kuti zvikitonga vasiri kuzviziva ezvinezvo isu tinongo tisinenge tichitambura vaiva unokumusha hakuna imwe muoption yekuita kana ufunga utiese unopedza utofunga kuti ge ndinoba huku paanhingi mutenge kati haungaopenyira iwe
saka chii chamungakurudzira
zvakuti amen vapaugoda mwari
chii chamungakurudzira
tatinongokurudzira ndechekuti isusu zvaakuda vana vezimbabwe tichedze kubatana tichiita zvokupinda musiki takutobvisa chako ndichisimba zvokuti tinozosiaya tohondo bhoze hatina kwatosvika titicho zvatoutongoda kuti tiite zvokutoda kubvisa tichisimba avapreseritatisa hatiiatiuda kuti vapinde muhurumende mubatanizivanourayiwa zokuti vanhu avaimhondi chaizvo kana vasingabvire sisini zvavaivindisa pakupataipowaiita maelection
aiwapinda
pachisimba nekubvinya kura
maita basa
vachakwanisa vachitokozakuti vavadzinya kura vanhu vavapari
maita basa mukoma Patson tinotenda kungoti hedu hatina humbo hwekuti pane mhondi nekuti hatisati tawana humbo kana vanonzi nevamwe mav11 mazuva ano tinotenda zvikuru regai tipinze mumwe muteereri tozotaura hedu zvamataura tozviziva nevadare vedu hallo tine mumwe muteereri
hello
yes ndiani zita
Wilbert Mukori
vamukori muri kufona muri kupi
UK
UK please contribute to the show
I just wanted to remind everybody that I think we're just going round and round in circles here The problems we have are political. Recently, about 2 weeks ago, the British told the Zimbabwe government that the electoral playing field was not level. The full implications of that is very clear to anybody who is really serious about finding a solution to Zimbabwe's problems. If the elections were rigged, it means the regime is illegitimate. And one of the things that the British were trying to do was to try to get Zimbabwe to borrow money from the IMF, World Bank, and the Paris Club, and so forth. And when they said the Zimbabwe government is illegitimate, what they also meant is they cannot negotiate with to help those countries, funding organization to help us.
But Mr. Mukori, let me, Mr. Mukori, can I just interrupt you there just for a moment? When you talk of legitimacy, where do you put the Constitutional Court ruling? Are we saying that the Constitutional Court is invalid?
If we were to be really serious here, this is the same the judges who had ruled 8 months earlier that a military coup is legal. How can you seriously say that a military coup is legal? You know, so the whole point of the Constitutional Court making a decision is a court that we know is already compromised. So their decision is totally invalid. When you have got an election in which 2 to 3 million people in the diaspora are denied a vote, just like that, how can you say the election is free, fair, and credible, and the people who are elected have got the backing of the Zimbabwean people? They don't. We have got to solve the political problem before we address the economic problem. That is the issue there.
Mm. Yeah, but they are, you know, it's like going back round and round in circles, because if you are going to say the same court that said in November 2017 that the coup was legal, therefore it stands to reason that the judgment that they made, as you know, nine of them, and it's known that all, not all the nine, you know, are sympathetic to the current regime. Well, we could go on and argue about all that, but my point is, Mr. Mukori, is this issue of illegitimacy really the one that resulting in countries like the United Kingdom not assisting Zimbabwe? Or there is more to it?
Well, the reason why we failed to attract investors during Mugabe's time is because Zimbabwe was seen as a pariah state where there's corruption, there's mismanagement, and there's vote rigging, you know, and it's ruled by thugs. What the recent elections have shown is that despite all the big talk of Zimbabwe is open for business, the truth of the matter is we are still ruled by corrupt, incompetent, vote-rigging thugs. Investors are not going to come to Zimbabwe to invest in a country whose next regime change is got to be another coup or worse. That is a fundamental truth.
Mm. Okay, thank you so much for your contribution, Mr. Mukori. Unfortunately, we have so many callers today, but we value your contribution. Thank you so much, sir.
Hello. Yes, tinemwe mutereri parunare. Hello.
Hello.
Hey, makadi baba.
Simba makadi.
Takasimba sita ndiani?
Tindo.
Tindo, mukoma Tindo, muri kufona muri kupi? Kuboswa na tipeo fungwa zenyu tingo tiga.
Hey, ilu fungwa zangu mkuma towa dikwe wa tarwa jiwa. Wadame Zimbabwe tarwa jiwa. Kunya imarikumu usacha ya kubarwa jiwa. Zatino ndwane zatino ona. Zino wadja. Asuku izuzu wa nwariku uze wariku diaspora. Pese wariku masikika wariku diaspora. Ungati tirugure gerda wa nwarikumu usacha. Mwona inupungwa zangu zangu zibada uti Sei netwa ku South Africa. Kwa hivyo na watao nde wakataza kuja wakataza ku South Africa. Kwa South Africa inakatinga watao nde kajiga hako. Wakaita wazuma. Wazuma wakataza hizo. Wakatinga kutina wa South Africa. Izuzu wanawe Zimbabwe. Beta scribe kutimatani. Obisa wanu latino wote. Mwote Zimbabwe kune wanu wakawanda wariku ura ya Zimbabwe. Eta funga anatazisa, anatobata zinda lani. Wanoe meza kuzimbabwe, kete ndo funga zangu mbega. Kana hiri zambie, topikuwa zambie mweze moho. Kana hiri MDC, topkante na mazika ya wakutu MDC nezami. Kana wari wariku urayanika. Because iko ina tita zini, tauti MDC, tauti izambie. So kwa di wanawe Zimbabwe, ngati tuwa ya kutipata, nituone kutipata. Unga pinda mwe munu, ati inga tebo zizi, angati batira.
Asi, mkoma Tindo, ipapo ndichiku wata imuromo. Anitu muna November, wanu waka pembira, wamungabe wa viskwa pachigaru.
Yeah.
Saka muru kutu kusatu kwa tomu pera gori mba mabisa, futu mungu waka bisa wamungabe wa pachigaru.
Zino tori rai ziwe, mungu nito pisa, kata wali wa waruko nesa, waruko kanganiza Zimbabwe.
Zimungua wachiru kweza.
Wamungabe wa mungu. Wakanganiza Zimbabwe, wakabatisa aditi.
Pamu waru kugezi.
Aditi wabisa ewa. Kwa siko nomu katarwa, kwa dupali ya menda, pana chino taure.
Mungo
taura, kutu enda kubasa. Wanu wala waru kutora marijema hara, kutora kukwini, waru kukwora marijema hara. Apana kujita naru.
Danchitipamwe waka pinda muna November, kwa waru kutichiru gadirisa matambuzi kwa waka siwa, neva iwepo.
Api acho kwa muna November, chukuku na kutifu Zimbabwe kuwe ne mari. Kwa nane Zimbabwe, imari iwani kwe, mabasa hazu, kundazi, by industry, what you would have running there with one of those families, no, because it's the other Cambodia. But Marika Wapu, what Bonavuta Ranivan Zaganak, what Bonavuran Zaganak, you know, but no one is was it goes enough, but I don't know that like November. Zukuira, Zukuita, Sadam, Savarzi, that they do. Fight over now, garbage, every man. Don't there one is ready.
Aiwa maita basa mkoma Tindo, thank you so much. Yes, Chris, that's mkoma Tindo from Botswana. He says people are suffering, especially those back home, and he feels that people in the diaspora are letting down Zimbabweans back home. He says we should unite and make sure that we remove whoever is failing to make the country better. He gave examples of South Africans who kicked out former President Thabo Mbeki, and he was replaced by Mr. Zuma, who was also kicked out. He says that that's the way to go. And before that caller, before Mkoma Tindo, there was also Mkoma Patterson from Mukumbura, Mashonaland Central, who says that the situation in his area is bad. The people are surviving on helping illegal cross-border traders carrying their stuff for a dollar or so for a fee. And he sees it as a repeat of 2008. Hello? Hello, Panem Terere, Reparunare?
It's Wilbert Mukori still here.
Wamkori, okay. Regaiti mbozwa wamkori timbo pawa juru mukana kutitinzwo rama mbota urapaya nezvikutaurwa nevamwe kuti vanoti vajuru. Your take on what Mr. Mukori said and all these other callers. Yes, Mr. Jura is still there. I think we've lost Mr. Juru. And Mr. Nyata, are you there? You can respond to Mr. Mukori's views and the views of all these other callers.
Yes, I'm still here, my brother. What I was saying before you took the call is that we have got a crisis of leadership, governance, if I can put it that way. Somebody from the UK said that is a political crisis that we have always had for a very long time. Once we resolve that, I believe that we will then be able to resolve issues of the economy, the issues of the social challenges that people are facing at grassroots level, including issues of development. Apart from just looking up to the Mnangagwa group and the Chamisa group, I think what we need to do at grassroots level is to identify issues and unite. The division that we are seeing at national level are not just happening there. Even at grassroots level, go to Hebrew and see how many parallel societies are there. People are divided by petty issues. They minor, you know, on major, the major on minors. So we need to come to a stage whereby, as Zimbabweans, we take a firm stand on institutional capacity, including the government, and demand from government, because the government that we have comes from us, the people. If we have to force the two major parties to form a coalition government, it has to start from the grassroots. The people at grassroots level need to draw a line and say that this is what we want and this is the direction that we want the country to take.
Thank you so much, Mr. Nyati. Chris Tichinava Mukori Parunara.
Yes, Mr. Mukori, you are in the United Kingdom, right?
That's correct, yes.
Yes, can you tell us what are your experiences when you are sending money to friends and relatives in Zimbabwe? We have heard of, people getting some problems there. What has been your experience?
I think most people have been able to send money. But now with this new tax that has come in, that is going to make it a lot more expensive. Because at the end of the day, if they're going to be taxed for getting that money, it's going to be really difficult. I understand Western Union so far, what it has been doing is it's been, if you send U.S. dollars, they'll get U.S. dollars. But somebody was telling me, could see Western Union was saying they also are beginning to have problems getting the U.S. dollar. So it could, this new tax could make life very, very difficult for people here in the diaspora and also those at home.
Thank you so much. Vamukori tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Hello.
Hello, makadii.
Ndiri mupenyu, standiani.
Ndisandi vamuposa.
Vamaposa, muposa.
Maposa.
Vamaposa. Muda kutaura nerurimi rwupi?
Cherune chiona.
Rovai kana muchigona kuti isindevelo vamangoti ga.
Bona problem yekona yekuti avanhu vati i bond is equal to rand to dollar. The number among. So why can they not take out the bond first? Number two, kubira election, no results achokaya. What about ZDC? Kukabia mbutu ze munu ndo za zono itakashi.
Mune zimba dumbu.
Nekote acho malava wacho kaba kangaki tonga ka ii manji. Wana wakutambu.
Saka zisha muno kuru zirawe mi kuti zitwe. Tsanangura izvenyu murimi rwe
vagadzira economy vabvise mabond first vatore rand ndoriri kushanda kuoda zvinhu kudii ndoriri padhuze navo dhora riri kure isai vakashandisa bond dhora rand redu ratinaro padhuze pamunhu zvingakasika kunaka vatigadzirisa navo neusarawe.
Asi Mr. Maposa, my experience when I was in Zimbabwe was that many people were preferring to use either EcoCash, bond notes, and the US dollar. There was very little mention of the South African rand for almost a month.
That time they were not telling the truth. They were actually milking people of their dollar. But I told them the dollar was trying to get either one for one, but I told them EcoCash is cheaper.
Thank you so much, Mr. Maposa. Tinotenda. Yes, before we go to Mr. Nyati and Mr. Mukori, we have comments from our viewers here. We have Effort Silver Star Chuota. He says, only if they give MDC their work, Kuzolunga. Then, with respect to our president, His Excellent Honorable Advocate Pastor Nelson Chamisa, ZANU PF must go. This is Effort Silver Starch Water, Arku and the Ramberi. And then, Sia Mabele says people were very excited that Mugabe was removed from power, thinking that he was the one who was causing things to be bad in the country. But now it's clear that it is within ZANU PF leadership, misleading the country. Zimbabwe definitely need the change of government. That's some comments from our viewers, Chris.
Yes, Junga, unfortunately, we are coming close to the end of the show. So we'll ask Mr. Mukori to give his last word.
I think Zimbabweans, we still need to seriously think about sorting out our political system. I heard a caller saying that we need to change the government. People voted and the elections were rigged. And this is not the first time the elections have been rigged in Zimbabwe. We have got to sort this problem of rigged elections.
Okay.
Before we can sort out any of the economic problems.
Oh, thank you so much, sir. We have run out of time. Mr. Nyati, your last word in less than 10 seconds.
Yeah, what we are seeing here in South Africa is what is called proportional representation, starting from national level down to the grassroots. I think maybe it might work because this winner takes all creates a lot of fight.
Unfortunately, thank you so much, Mr. Mr. Nyathi, for joining us. That was Mr. Buto Lezwe Nyathi from South Africa, Mr. Nyathi. And we also had Mr. Wilbert Mkori and Mr. Juru. My name is Chris Kande. Good night.
And Jonga Kandemiri, Chitimurare Flakanaka.